Mushure mukunge mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vadoma zuva resarudzo sangano reZimbabwe Solidarity Forum ririmu South Africa rashora sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission nekushandisa kwaro nhengo dzemauto mukufambiswa kwebasa resarudzo. Vachitaura pamusangano waitwa nhasi wapindwa nemasangano akazvimiririra anorwira kodzero dzavanhu muzvare Tilda Mawarire vanomirira sangano Nore Civicus World Alliance vanoti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekuronga tumidzira nhengo dzavo kuti dzinoongorora mafambiro esarudzo dzichaitwa mukupera kwemwedzi unouya.
Kuvara nhasi tachisangana nekutaura nenyaya yekuti zuva resarudzo remaelections muZimbabwe rakataurwa kunzira ako. Zvino masangano mazhinji akazvimiririra kana kuti anonzi maNGO nechirungu aungana muno muJohannesburg vachitaurirana nekuonesana kuti sarudzo idzi zvadzasvika masangano aya emuno muSouth Africa angamira sei pamwe chete nevanhu vemuZimbabwe panguva yavo yava kunosvika pamaelections kuti vawanikwe sarudzo dzavo dzichifamba zvakanaka pasina kupukana nemhirizhonga. Uye veZimbabwe Solidarity Forum tasangana tichipanana mazano ekuti ivo vanoda kutuma vanhu vanobva kuSouth Africa vanouya kuzoongorora maelection nguva yemaelection uye nemazuva anotevera sarudzo dzisati dzaitwa kuti vaone kuti zvose zviri kuitwa negwaro rakanaka here, kuti zvose zviri kufambiswa mune zvakanaka here.
Mutauriri weZimbabwe Solidarity Forum vaMunjodzi Mutandiri vati sangano ravo rinoda kuti kana Zimbabwe Electoral Commission iri pachokwadi kuti sarudzo dzichange dziri pachena neuchokwadi inofanira kuongorora chichemo chekuti mauto haafaniri kunge ari kuendeswa kumatunhu achaitirwa sarudzo. Uyewo hurumende nemutungamiriri wenyika vanofanira kuona kuti mauto adzoserwa kumakamba awo.
Utungamiriri weSolidarity Movement iri based in South Africa sekuziva kwamunoita takarelease statement inotaridza shuviro yedu yakanaka kuvana veZimbabwe pavari kuita sarudzo dzavo musi wa30. Asi chikurukuru chatakaandalaina ndechekuti Zimbabwe inofanira kunzwisisa especially vanotungamirira zvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission REC kuti makwikwi kana kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzinofanira kuti dziburise result isina kupopotedzana kwevanhu shure mekunge sarudzo dzapera. Nokudaro pane zvinhu zvakati wandei zvatakatsikirira kuti dai zvaigona utungamiriri weZimbabwe REC neSADC zvabetserana pamwe chete. Chekutanga ndechekuti vanove masoja vari muyatingati security sector vanofanira kuti vange vari pavanofanira kunge vari zvisachitsidzire vanhu pakuda kuvhota. Chechipiri chiri chekuti public broadcaster inove media ikwanise kupa coverage iri fair kumapato ese nevose vari kuita zvesarudzo. Chechitatu chiri chekuti mapolitical parties ose arambe achitaura zero tolerance kumaissues emhirizhonga kuti pasawane degeneration yatakaona mumakore apera yekupedzisira vanhu vourayana nekurovana.
Imwe nhengo yesangano reZimbabwe Solidarity Forum Reverend Sipotheis vanoti chinangwa chegungano iri change chiri chekuda kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite sarudzo dzine chokwadi uyewo nokukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ishandise masimba ayo mukuona kuti sarudzo idzi dzaitwa muchokwadi here.
What we're trying to do is to come up with advocacy programs that can help at the regional level on how to influence the government in Zimbabwe.
Isu Zimbabwe Solidarity Forum tiri kukurudzira kuti hurumende yeZimbabwe kuti maelections ave free and fair, pasava nemhirizhonga, kurovana nokushishidzirana. Pamwe chetezve tichida kuti hurumende dzese dzibatane panyaya yokubatsira vanhu vasina mapepa, especially zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvinoshanda zvichigara muno kuti vange vana mapepa.
Nhengo dzemasangano anga ari pamusangano uyu dzati dzinovimba kuti mhuri yeZimbabwe, hurumende, boka rinoona nezvesarudzo pamwe nerunyararo musangano reSADC Electoral Advisory vachaona kuti sarudzo idzi dzichaitwa murunyararo. Asi sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vakaramba kare kuti muZEC mune vachiri muchiuto asi kuti pane vaimbove muchiuto. Vakati vaimbove muchiuto ava vane kodzero yekushanda kuboka ravo sezvinongoita kuitawo munhu wese anenge achitsvaga basa. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Mujoma.